mutongo wabakudaro tinogamuchira zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu tiri kugwira kodzero dzevanhu haizi nyaya yekuti kungofungidzira tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa saka izvi zvataurwa nedare rekufauten north ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda asi vakakanganwa kuti south africa inyika inobumbirira zvemitemo inonzi constitutional democracy zvekuti kana munhu achinge atora decision yasinogona kuendeswa kukoti yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here
tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri munotiwo nenyaya iyo
chaizvo chaizvo pane mitongo miviri umwe ndewehelen sizman nokuti makesi acho anga akati wandei umwe ndewechii ndewezimbabwe immigration federation wezimbabwe immigration federation nekuti yanga ichiri interim order zvinoreva kuti chipumbiro chenguva shomanana ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo vanoda vanga vaiendesa kukoti asi mutongo wekuhelen sizman nekomita unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzokerwa kuna minista kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita saka ngaidzokere vanotanga pata purosesi yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo nevamwewo zvavo nevane interest nenyaya yacho iyoyo saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chine chezvinoitika
tingaonawo here iyo hurumende yesouth africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare
chero vakaupikisa pane mitongo miviri kuti vapikise miviri vaende kusupreme court of appeal vangazviita zvavo asi chatinoona ndechokuti chokutanga mutongo uyu unotoenda kuconstitutional court nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1c yeconstitution ebumburo remutemo zvavakaita hazvisa mutemo saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete asi ndiyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chokuti minista vagare pasi uyezve zvandinoda kutaura nezvokuti minista avakava pane nyaya iri kukoti zvatiri kutaura izvozvi ya2017 yakaitwa nemurazo human rights pavakatadza kuchinja mutemo wesection 34 1 bnd yeimmigration act